Masikati akanaka vateereri. Tinosangana masikati anhasi uri musi wemugovera zvita 16/2017. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munyori mutsva wemadzimai muZANU PF, amai Mabel Chinomona, vayambirwa kuti vasaite basa ravo muZANU PF sezvaiitwa naamai Grace Mugabe. Dunhu reMashonaland West rochema-chema richiti mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakadoma nhengo nhatu chete dzedunhu iri mupolitibhuro yavo. Zvikwata zviviri zvemuZimbabwe zvemutambo wevolleyball zvinopinda mufainari yeAfrica Zone 6 Club Championships. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kudumwa kwakaitwa amai Mabel Chinomona nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro kuti vave munyori wemadzimai muZANU PF, madzimai akawanda anoti amai Chinomona havafaniri kutevera matsimba emunhu kwavakatsiva amai Grace Mugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashtaura pamusangano wekongresi yechimbi chimbi yeZANU PF yakaitwa muHarare neZuro, amai Chinomona vakati amai Mugabe vakange vave kushoresa boka remadzimai nehunhu hwavairatidza paruzhinji pavaitsoropodza vaMunangagwa nevamwe vatungamiriri vebato iri makakatanwa aive muZANU PF paakasvika pakaomarara.
Regai tinyatsa kutaura pamusoro pedambudziko ratakanga tapindana naro. Kudzingwa kwakaitwa mutungamiri wemadzimai Grace Mugabe kwakatifadza isu nekuti chimiro cheWomen's League chakanga chabva pachimiro sekuziva kwatinoita. Semadzimai eWomen's League tinochiziva kuti ndisu tinobata musangano, asi panguva yaGrace takanga tava ndisu yekukutsa musangano weZANU PF.
Imwe nhengo yeboka remadzimai muZANU PF, amai Koleta Zenda, avo vari muprovhinsi yeMasvingo, vanoti amai Chinomona vanofanira kusafamba nenzira yakafambwa naamai Mugabe.
Ose munhukadzi totarisira kuti anga ari munhu asingaiti zvaiita amai Mugabe, zvokuti akazinga akutokanganisa zvinhu matongero anga akuita kuti angoti zvinhu zvese zvingonzi madzimai. Vanofanira kungoti zviteyo tongoti pati yakanaka yongotiwo madzimai asanga azotonga varume sezvazva kuitika mudzimbo. Ndo zvatinotarisira izvo, kuti wangu achitongwa asingazosviki papa nemai Mugabe, kuti wangu akutoenda mberi kwasingafani kuenda.
Izvi zvakatsinhirwawo naamai Miriam Gadzikwa vemuprovhinsi yeMashonaland East.
Tinongotarisira zvinhu zvakanaka nekutarisirawo kuti vasaita hunhu hwanga hwatachiitirwa namai nekugonawo nekuti vapewo madzimai maprojekti yokuita semadzimai, nokuti pari zvinhu madzimai atina zvekuita takagara. Saka mudzimai unodawo zvinhu zvako zvakanaka zvekutiite sewo ugone kuzvibatsirawo, uchibatsira mhuri, uchibatsirawo pamwe chete nenyika, gona kuti gone kusumudzira nyika yedu mune zvakanaka.
Asi amai Chinomona vanoti vaipesvedzera amai Mugabe kuti vatuke vamwe vavo pamwe nekuita dzimwe mhosva dzavasina kudedemura vanofanirwa kusungwa.
Wataungwa kunzi wadzingwe wakadzingwa, asi kune vanhu vakabuda kunze kwenyika vakaita saJonathan Moyo, vakaita saGrace iko zvinaakunze kwenyika nakasukwere. Tiri kukumbirawo semadzimai kuti mwoyo yedu haizorori. Vanhu iva vakasadzorwa muno muZimbabwe vachitongwa nemutemo, nekuti zvavari kutaura vari kunze kwenyika hazvisi kufadza nyika ino.
Kutukwa kwaiitwa vanhu naamai Mugabe kwakakonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo muZANU PF, zvakazoita kuti masoja apindire munyaya dzezvematongerwo enyika, zvakazopedzisira zvaita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe uye vari murume wamai Grace Mugabe vasiye basa. Vamwe muZANU PF vanoti boka remadzimai ndiro raifanira kusarudza munyori waro, kwete kuti adomwe navamunangagwa. Asi munyori anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vanoti vamunangagwa vakatevedzera bumbiro ravo remutemo mukudoma kwavakaita mai chinomona kuti vave munyori wezvemadzimai. Vamangwana vanoti bumbiro remutemo rebato ravo rinosungira kuti munyori weboka remadzimai adomwe nemutungamiriri webato, sezvo munyori weboka iri ari nhengo yepolitibhuro iyo inodomwa nemutungamiriri webato. Vamangwana vanoti mutevedzeri wamai chinomona ndiye anoita zvokusarudzwa neboka iri sezvo asingapinde mukomiti yepolitibhuro. Zvataurwa navamangwana zvatsigirwawo nemagweta akawanda ayo anoti hapana chakatadzwa navamunangagwa mukudoma amai chinomona semunyori weboka remadzimai muzanu PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Pane mafungiro akasiyana pamusoro pokudzikiswa kwenhengo dzemudunhu reMashonaland West mupolitibhuro yeZANU PF yakadomwa nemutungamiri webato iri vaEmmerson Mnangagwa. Zvichienzaniswa nenhengo dzaive mukomiti iyi pasi peutongi hwavaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Nhengo dzebato reZANU PF mudunhu dzinoti dzakashamisika nekuderedzwa kwenhengo dzepolitibhuro dzemudunhu sezvavagaroziva pasi peutungamiri hwevaimbove mutungamiri webato vaRobert Mugabe. Nguva yavaMugabe nhengo dzakaita sevaimbove munyori wekufambiswa kwebasa mubato vaIgnatius Chombo, munyori wezveminda vaDouglas Mombeshora, amai Edna Madzongwe, vaPatrick Jwau, amai Priska Mfumira navaChris Mutsvangwa vakazodzingwa mubato zvichitevera kunetsana pakati petimu laCoast neGeneration 40. Asi nezuro pakadomwa nhengo nhatu dzepolitibhuro dzinoti vaMutsvangwa, amai Mfumira naamai Madzongwe. VaDennis Kagonye vanoti hapana chakashata kuti dunhu reMashonaland West rakashaya nhengo yakapiwa chigaro chepamusoro sezvo ivo vaimbowana zvigaro zvakawanda munguva yavaMugabe.
Pa 1908 utungamiri huzhinji waiwanikwa uchibva kuno kuMashonaland West, saka nyika yanga yakuita kunge fanika ndekuMashonaland West. At least apa zvaakupiwa mukana wekuti vane dzimwe nzvimbo varatidzewo uzivi hwavo tomboona kuti vanenge vachibata sei mabasa avo.
Imwe nhengo yeZANU PF yechidiki vaPatrick Nhira vekuHurungwe vanoti zvakaipira dunhu ravo sezvo uwandu hwenhengo dziri mupolitibhuro hunoita kuti zvichemo zvedunhu zvigadziriswe nekukurumidza.
But also is a disadvantage kwatiri isusu kumashonaland west, sesu tichigara semagarira atinoita kuno kuHurungwe hatizokwanisa kuwanawo vanhu vanotimirira because makampeini kana takuita makampeins nhengo yepolitibhuro mukuru wedu anenge ari kuprovinci ndiano achitibatsira, saka ipapa tori padisadvantage because hatisina mukuru.
Vanhira vanoti kunyange vaiwana zvinzvimbo zvakawanda mupolitibhuro vaizoenzaniswa kumakurukota ehurumende zvasiyana nenguva ino pautongi hwavamunangagwa.
Previously zvishuwa maShonaland West yanga ine mapolitibhuro members akawanda kupfuura mamwe maprovinci, but paizoshewa power manje either kuti kana taita mapolitibhuro akawandisa maministries taibva tadistributa zvakafanana, but for now zvinhu zvazviri hazvizi ikwa.
Asi vakagonye vanoti zvakanaka kuti politibhuro ipindwe nenhengo dzinobva kumaprovinci ose kuitira kuti vapane mazano.
Vakabata basa vachibhalansisa kuti vekumasvingowo, vekumacentral, vekumatepereleendwo vaonekwo vari mumupolitibhuro imomo vachishiyana maideas. At least zvino zvinofamba, zvino chikazova chigushungo kana kuti chimuseyamwa clan kutonga nyika, ndoona zvichibuda.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika muchinoi vaJohn Marava vanoti kudomwa kwenhengo dzepolitibhuro kunoratidza matunhu aitsigira vamunangagwa zvakanyanya.
Apa zvaratidza kutizo pane mamwe maprovinci vainyaya kuonekera stereki, maprovinci maybe akaitwa ngana ana Midlands, kuti ndonange maprovinci aya ndoanga ane vanhu vakawanda vaibudikira pachena kuti vari kusapota vamunangagwa. Ndonange mamwe maprovinci aranga ana Marsh West vanga vane ivo nhingi vanga vane vanhu vashoma vainyaya kubuda pachena kuti ari kusapota munangagwa. Saka iye ndoonange iye munangagwa pakuzosarudza vanhu akazosarudza vaive vainyaya kutaurisa vainyaya kuonekera stereki.
Asi vamwe vanoti zvinenge zvakanaka kuti pave nekumirirwa kwematunhu kwakaenzana mupolitibhiro kuitira kuti pasave nekutsikirirana kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika inoti Congress yeChimbi Chimbi yakaitwa neZANU PF inoratidza kuti bato iri rafunga zvokumboisa bumbiro remitemo yaro parutivi. Nyanzvi iyi inotiwo zviri kuitika mubato iri zvinoratidzawo kuti mutungamiri waro vaEmmerson Mnangagwa havasi ivo vane masimba. Mudzidzisi wezvamatongerwo enyika paAmherst College kuno kuAmerica, Dr. Chipotle Ndere, vanoti kusavepo kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika hazvisi pamutemo. Dr. Ndere vanotiwo kudoma kwakaitwa navamunangagwa vamwe vevanhu vavachashanda navo mubato hazvisi pamutemo zvekare, nekuti vamwe vevanhu ava vanofanira kuita zvokusarudzwa nevanhu.
Vanhu vazhinji vakafarira kuti haina kuitwa mazuva mazhinji, asi vamwe veruzhinji vandanga ndichitaura navo vanga vachiti hapana zvakanyanyisa kusiyana nezvavaiita makore ese.
Maona sekuti zvinhu zvose zvafambiswa zvakanakanaka?
Ndaona sekudaro, ndaona sekuti Congress yanga isina kunyanyisa kurebesesa. Tikaona zvekare kuti vanhu vazhinji vanga vasina kupfeka regalia dzine mufananidzo wemutungamiriri wenyika. Tikaona izvo zvekare kuti speech yavamunangagwa kunyange pane payanga ichicheya makazhinji yanga ichitaura nezvemabudiriro enyika.
Vanhu vafara havo necongress yavo nezvaitika zvese?
Ndinoti vaienda kucongress vari vanhu veZANU PF vafara. Ruzhinji rwenyika rwashamisika kuti sei pasina kusarudzwa mavice president.
Taona kuti vamunangagwa vadomba vamwe vanhu vanga vachifanira kuita zvokuvhoterwa, zvafamba sei?
Handizivi kuti sei vasina kuteedzera mutemo wavo weconstitution. Ndinovimba kuti vachazozvitsanangudza. Ini zvacho ndishamisa, zvashamisa vanhu vazhinji. Asi chikwadi ndechekuti zvizhinji zviri kuitika muZANU PF hazvienderani nemutemo wavo wepati. Saka vari kuratidza kuti vanhu vari kusarudza kumbomisa mutemo kuti vaisiye zvavari kuti izvo kuti zvienderere mberi.
Pane zvimwe zvamaona here zvaitwa zvisiri mumutemo weZANU PF?
Bumbiro ravo remutemo rinotaura iro mavice president pari zvino angadai akasarudzwa. Sezvo vakadzinga vamupoko, asi vamupoko vamwe vari kuti vavaona kucongress. Zviri kuratidza kuti ichocho chinhu chihombe hombe chavasarudza kusatarisa kuti sei president ari kuda kutosvitsa mwedzi achishanda asina vice president. Zvimwe zvandaona asi zvisinei nemutemo ndezvekuti mai opamuchinguri pavati ivo pasina Joyce Mujuru vanhu vazhinji havana kudayirira. Maonero angu ndekuti mutemo mutsva wemuZANU PF wataurwa navamunangagwa ndewekuti havasi kuda kutaura izvozvo zvemaslogan anoshandisa mazita evamwe vanhu.
Imi sokuona kwenyu munoona sokuti Lacoste neG40 vachafa vakabatana vakashanda pamwe chete vachishandira bato ravo?
Ndinoona sekuti vanhu vachaita zvinhu zvinoita kuti ivo vawane chekuisa patafura dzemhuri dzavo. Chimwe chandoona chinoitisa ichocho ndechekuti vakanga vachitungamirira bato reG40 vazhinji vacho vairatidza kuti vakanga vasina plani yakanyanyisa kusimba, uyezve pachavo vanhu vanga vasina kunyanyisa kubatana. Saka maonero angu, asi munoziva zvinhu zvinogona kuchinja, ndeyekuti iyoyo G40 pari zvino tingati yaparara.
Avo vange vari Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts kuno kuAmerica, Dr. Chipotle Ndere, vachitaura vari parunhare muHarare, uko vakaenda kunoona mafambiro eCongress yeZANU PF.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Mutungamiri wemadzishe Ishe Fortune Charumbira vari kushopodzwa zvikuru zvichitevera mashoko avakataura nezuro kumusangano weCongress yeZANU-PF muHarare ekuti madzishe achashanda nevakarwa hondo musarudzo dzegore rinouya. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanoona sekuti danho remadzishe iri idanho rakashata zvikuru sezvo madzishe agara achipomerwa mhosva yokushanda nebato reZANU-PF mutyora kodzero dzevanhu munguva dzesarudzo. Hurukuro yataita naDr. Joe.
Tinoona sekuti idanho rakashata zvikuru. Chief Chimbira munhu wakaenda kuchikoro akadzidza kumalate 1980s akaita degree. Asi zvavataura izvi zvinoratidza sekuti ndiche vasina kuenda kuchikoro. Chinozvikamwa ndechekuti maall veterans anoshanda nebato reZANU-PF. Madzishe haana bato raakamirira. Madzishe vanoyananisa vanhu vamapolitical parties akasiyana-siyana. Saka zvinhu zvinogumbura, zvinhu zvinosuwisa kunzwa munhu wakaenda kuchikoro sachief Chimbira achitaura kuti madzishe achashanda namaall veterans. Taifunga kuti Chief Chimbira anoziva kuti madzishe even muconstitution zvinoratidza kuti anoshanda asina bato raakamirira. Vanhu vanotarira tsika namagariro zvisinei nokuti munhu ndewepolitical party zvinosuwisa uye zvinotsamwisa. Chief Chimbira munhu wamadzishe echidiki watatichirumbidza zvikuruwo tichifunga kuti ungapawo ramangwana ririnani asi mashoko avo aya chigadza pasi nemba yemusikana uye haatarisiri kuti anga achibuda kuna ashe wakaita samambo.
Hamufunge here kuti dzimwe nguva Ishe Chimbira vangadai vanga vachitaurawo vari madzishe pachavo padungamunhu kwete kuti vavakamirira vachizokurudzira vanhu?
Ini ndinoona sekuti Chief Chimbira vakonewa zvikuru nokuti Chief Chimbira ndeumwe unotungamirira madzishe. Saka semunhu anomirira madzishe ndaanofanira kuti vava vachifanira kutaurawo zvinoratidza kuti zvinobva kuna ashe uye zvavachitaura zvine chiremera uye zvavachitaura maererano nezvinoenderana neconstitution nokuti zvavanotaura izvozvo zvinotoratidza kuti havatozivewo nokuti constitution kana kuti kunge vachizovawo constitution inodii asi kuti zvinoratidza mateya. Asi tingangozivawo kuti kuda zvinobva kupi nokuti ushe hwaChief Chimbira hwanga huchitutsunywa navamwe kudzimba kwavo vachiti Chief Chimbira vanga vasingafani kuti vange vachitora uche. Saka tinoraso kuti pamwe kuda kuti vanenge vachida kuti vavhare nyaya yavo yavanoziva kuti havana kuwana ushe zvakati dzekerere kana kuti muchechetere mvura yegui.
Tingatarisira here kuti sarudzo dzegore rinouya dzingave sarudzo dzino dzingaenzaniswa nedzakaitika kuma 2008 to 2013 painyunyutwa kuti madzishe aimbonyikidza kodzero dzevanhu?
Izvi zvinenge zvinoratidza kudaro asi sezvemadzishe chete. Zvinofunga munozovo vamwe vainetsa vanhu zvikuru vakasaona Major General Rugege navamwe vakada. Handioni kuti sarudzo dzegore rinouya dzingajeka kana iwo madzishe atinofungidzira kuti haana bato raanofanira kuchimirira kudaro kuti anenge ane bato raanenge akamirira achisapota gore rinouya. ende zvinongoda kuti vanhu vavo vachambunyikidzwa kuti vange vachisapota bato rezanupf vachishanda pamwe namao veteran vemwambozvoti mao veteran kunyange anga omboratidza kuti anenge aona chiedza anenge adzokera saka mao veteran anenge omboitawo izvozvo kusapota zano mao veteran anga ambotaura zvichokwadi kuti akaubira nyika akasunura vanhu asi haana kubarwa achingori pazano vanongomirira kusununguka kwavanhu gore rinouya tiona tichipatapata vanhu vachingomanyisa kuti namao veteran namadhishe sarudzo zvichifamba zvisina kunyatsokuti cheke-cheke zvisiri muchechetero mvura yeguvi zvichingovawo zvechibatira pamashizha usahwa panhamo vanhu vachimbunyikidzwa kuita izvo zvinoda madzishe nemao veterans uyezve nevanhu vezano
avo vange vari nyanzvi mune zvamatongerwo enyika vachitungamira sangano reprogressive teachers union of zimbabwe dr Takafira Joe vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Madzimai ari kukurudzirwa kuti azvishambadze panhepfenyuro nemadandemutande anosanganisira Facebook neTwitter kuitira kuti mabasa avo azikanwe zvichizoita kuti vakwanise kusarudzwa kuva vatungamiri mune zvemabhizimisi kana kuva vatungamiri vezvematongero enyika. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akabuda pamusangano wakaunganidza madzimai anodarika mazana maviri akabva kumapoka akasiyana-siyana muZimbabwe waiongorora kuti sei vanhukadzi vasingakwanisewo kuita vatungamiri sezvinoita vanhurume. Amai Virginia Mwanigwa, mukuru weHifik, vakataura kuti madzimai ose ane chaanokwanisa kuita nemaoko avo. Nokudaro vanofanira kushandisa mikana iyi kuti mabasa avo azivikanwe.
Saka tanga tiri kutaura nezvavanoti pachirungu branding, kureva kuti kuzvishambadza. Endi inini ndanga ndichitaura nemadzimai ndichivakurudzira panyaya yekuti vave vanokwanisa kuti vaite kuti vazivikanwewo pane zvinhu zvavanogona zvavanokwanisa kuita.
Amai Emma Fundira, mumwe wemadzimai akabudirira zvikuru munyaya dzezvemari uye vane zvigaro mumabhodhi emakambani akawanda anoona nezvemari, vakati madzimai anokwanisa kuita vatungamiri vane mbiri kana vakakwanisa kuronga mabasa avo zvine ungwaru. Vakaenderera mberi vachikurudzira madzimai kuti vave vanokwanisa kupatsanura nguva yekuva nemhuri dzavo, zvikuru vana vavo. Amai Fundira vakataurawo kuti mamwe madzimai anoshanda zvakanyanya zvekuti vanokanganwa kuongorora utano hwavo, izvo zvinokonzera kuti vasazokwanisa kuita vatungamiri vakuru kumabasa avo, ukuwo mhuri dzoshaya anoriritira.
Vakadzi vanogona kuita basa nekubudirira mumabasa avo at the same time as kuchengeta mhuri dzavo kumba kwavo. Vakadzi vanofanika kungoziva kuti chicha ndinoda kuita, vachiplana daily nezvinhu zvavano zvekumba nezvekubasa vachiita zvese.
Muzvare Linda Masarira, avo vanove mudzimai wechidiki ari kuita zvematongerwo enyika, vakataura kuti vanhukadzi vanodzorerana shure nekuti havasati vaakuziva kuti vakaenzana nevanhurume kubudikidza nebumburo remutemo wenyika. Muzvare Masarira vakati madzimai ndivo vanoronga mabasa kudzimba dzavo kuti mhuri dzavo dzigute uye nekuti vana vaende kuchikoro, nokudaro vanokodzera kuitawo vatungamiri kumabasa ari kunze kwedzimba dzavo.
Nyaya yekuti mudzimai akada kuenda kunoita politics anotanga kupenengurwa kuti kumashure akamboitei, zvinhu zvinofanira kuregedza kuitwa. Asi nemazivira andinoita vana vechizvarwa chemuno muZimbabwe vanonyanya kushora, havatarise chakanaka chiri kuitwa nemunhu iyeye.
Mukuru weWomen's Coalition Amai Sali Ncube vakatsinhirawo mashoko akataurwa nemadzimai aya vakati hurukuro dzakaitwa pamusangano uyu dzichabatsira kuti madzimai aite muonera pamwe nyaya yekuti vakoshesewo vanhukadzi.
Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe raita inonzi Women's Leadership Indaba, vaite muonera pamwe nyaya yekuti vakoshese nyaya dzekuti ivo samadzimai vakakosha, uye zvavangava nazvo ndezvekuti madzimai vanofanira kuita mubatira pamwe kuti vasimbisane semadzimai vatungamiriri.
Vamwe vakataura pamusangano uyu vanosanganisira madzimai akabva kuGender Commission, avo vakakurudzira kuti hurukuro dzakadai dziitwe nguva dzakawanda uye dzigo dzikambopota dzichiunganidza zvikuru vanasikana nemadzimai echidiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vatsigiri vemutambo wevolleyball muBulawayo vari kutemwa nemusoro kuti votsigira chikwata chipi pakati pezvikwata zviviri zvemuZimbabwe zvapinda mufinari yeAfrica Zone 6 Club Championships. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vemutambo uyu vari patambo kuti votsigira chikwata chipi pakati peUniversity of Zimbabwe kana Support Unit mushure mekunge zvikwata zviviri zvemuZimbabwe izvi zvakapinda mufinari yeAfrica Zone 6 Volleyball Club Championships iyo iriko Masikati ano. Zvikwata izvi zvakabuditsa zvikwata zvese zvekuchamhembe kweAfrica makundano aya ayo atora svondo rese achiitwa zvekuti zvave pachena kuti mukombe mukuru uyu uri kusara muZimbabwe. Pamusoro pezvo zvave pachena zvekare kuti chimwe chezvikwata zvemuZimbabwe izvi ndicho chichange chiri kumaAfrica Volleyball Club Championships ayo achaitirwa kuCairo, Egypt gore rinouya. Chikwata chinotora mukombe weAfrica Zone 6 Club Championships uyu chinowana tikiti rekunomirira zvikwata zvekuchamhembe kweAfrica kumaAfrica Volleyball Club Championships. Kuti vasvike mufinari iyi, University of Zimbabwe nezuro yakarova Uni Jozi yekuSouth Africa 3-1 Support Unit ichisvikawo pachinhano ichi yadambura Redskins yekuLesotho 3-1. Munyori mukuru weZimbabwe Volleyball Association Varingisai Mapondera vanoti zvaitika izvi zviri kuratidza kusimuka kwaita mutambo uyu munyika kunyange hazvo sangano ravo risina kuwana mubairo kumaannual National Sports Awards. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge chimwe chikwata chemutambo uyu asi chiri chevanhukadzi cheHarare City chakapinda mufinari yeAfrica Zone 6 Club Championships zvekare umo chiri kusangana neBotswana Defense Forces. Makundano eAfrica Zone 6 Volleyball Club Championships ari kupera nhasi mukombe uchisara muno. Mune imwewo nyaya, mutambi Kwadra Amin Wengezi Platinum Stars ari kunyemwerera akananga kukisimisi mushure mekutambidzwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora asarudzwa kuve Soka Star of the Year wechikwata chekumhondorongezi ichi. Izvi zvasvitsa mari yawanikwa naAmin pamadhora zviuru zvitanhatu zvichitevera chiuru chimwe chete icho akapiwa semumwe wevatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe weSoka Star of the Year. Amin ndiye mumwe wevatambi vatatu vemadamburo kusanganisira Terence Dzukamanja naTshaona Mabvura vaive pamaSoka Stars of the Year asi vakatadza kubatsira chikwata chavo kutora mukombe weLeague. Ngezi Platinum Stars yakapedza iri pachinhano chechitatu pasi peFC Platinum neDynamos mushure mekutungamira makwikwi aya kwenguva refu izvo zvisiri kufadza murairidzi wavo Tonderai Ndiraya.
Chikwata chedu chakaita mavhiki akati one day chiri pamusoro pelog. Chakazongotatarika zvacho kwekupesira kwesizon asi ndangariro idzodzo dzakaramba dziri mune vanhu kuti hatinazokwanisa kunokrosa mutsara kuti tisumudze mukombe.
Asi Ndiraya anoti mwaka unouya mukombe uchange uri kumaruwa emhondorongezi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.